Vechidiki vakawanda unonzwa vachiti magetsi muZimbabwe haakudhara ikoko. Uku kunenge kuri kutaura kwokugumirwa kwavanenge vachiita mushure mekuona kuti nyaya yemagetsi inoratidza kuti yatadza kugadzirisika munyika. Mumwe murume wechidiki anozviitira mabasa emaoko muHarare, Vavhuso Mhlanga, vanoti ivo nevamwe vavo vari panguva yakaoma nekuda kwekushayikwa kwemagetsi.
Dambudziko rekuenda kwemagetsi rashungurudza zvakanyanyisa. Kunyanya kune vechidiki vachangotanga mabhizimusi kana kuti vakange vatomawo mabhizimusi nekuti radzosera zvinhu zvakawanda kumashure. Mabasa endikuti rakaita semabasa emaoko, akaita sekusona, kungave kuveza kana zvekubatanidza simbi. Zvose zvinhu zvinoda magetsi.
Mumwe wechidiki anorima paShepton Estates iri muChegutu, Muzvare Rumbidzai Matonga, vanoti kushomeka kwemagetsi kwauraya bhizimusi ravo zvakanyanya sezvo vasisakwanisi kuwedzera nzvimbo yekurima nemadiridziro anoda magetsi.
Like now ndine madomasi ari mugreenhouse. Madomasi aya ndichida kuti ndimadiridze the whole day nemanheru because pump yedu chiri diki. So I'm limited nesola kana kusina magetsi because handigone kupampa kusvika manheru. Then makuseni kukamuka kune makore, it means kuti handisikwanisa kudiridza. Mvura inenge isiri kupamba zvakanaka. Saka zvinozoira kuti even domasi rangu haribude zvakanaka because rinenge risina mvura yakawanda.
Murwiri wekodzero dzevechidiki vataona Shechinguruve vanoti kushayikwa kwemagetsi kuri kudzorera mabhizinesi evechidiki kumashure.
Kune vane mabhucharisi vari kuendwa nemagetsi vaine nyama mumafiriji zvobva zvaora zvese zvoraswa mari yatofa. Vanoitawo zvekubika, magetsi anovaendera zvinhu zvavanenge vachibika zvichiri mbodza. Vese vanosonawo vari kuvhiringidzwa, havasi kukwanisa kuti vaite zvinhu zvavo nenguva. Saka isu vechidiki tiri kuvhiringidzwa nekuenda kwemagetsi zvakanyanya nekuda kwekuti isu hatikwanisi kuafoda kuti tengewo majenareta kana masora nekuti zvese zvinenge zvichidhura. Tikurasikirwa zvakanyanya sevechidiki uye senyika.
Munyori mukuru muZimbabwe Council of Churches, iyo inoshandawo nevechidiki, mufundisi Wilfred Dimingu, vanoti hurumende inofanira kutora matanho akakodzera kuitira kuti vechidiki vakwanise kushanda zviri nyore.
Kurudziro yedu huru iri kuhurumende kuti ngaitarise nyaya iyi iigadzirise kuti magetsi agowanikwa kuti vechidiki vedu vagokwanisa kushanda vagokurudzirwawo kukontributa muupfumi hwenyika uyewo zvichiita kuti ivo sevechidiki vagowana pundutso kubva mukushanda kwavo sezvo tiri mukati menyika ine maindastri akavhara isina mabasa.
Asi havasi vese vari kuzhamba nekuenda kwemagetsi. Mumwe murume wechidiki anogara kuHarare South, vatondera inhandara, vanoti vanowana cheuviri kana pasina magetsi munyika.
As for me, inika zvokutondiitira pokoza. The more magetsi ari kuenda, the more my business ariri kusumukira because vanhu vachida mabackup esolar system. Inaamiti solar system ka. So kutoenda kwemagetsi kunoita kuti ndiwane mari kuzochengeta mhuri yangu. So ndinoti pamberi ndikuenda kwemagetsi, dai magetsi aramba achienda chaizvo.
Munyori webazi rezvemhando dzemoto, Dr. Gloria Magombo, havana kuda kutaura nezvedambudziko remagetsi munyika.
Notanga maenda to the service provider direct. As a service provider, ndiva vane direct communication nema customers avo. Ndiva vanenge vachiziva kuti apa tine problem yekutina supply, apa problem iripo ndeyekuti kune ma vandalism.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuvakuru vekambani inoona nezvemagetsi yezesa. Asi gurukota rezvemaindasitiri amai Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti nguva nenguva vanokurukura negurukota rezvemhando dzemoto vachitsvaga nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vari mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChristopher Mugaga vanoti kushayikwa kwemagetsi kunovhiringa upfumi hwenyika.
Panguva ino ivo vechidiki vava akada kana kuenda kubhanga kunotora mari yekuti ndava kusumudzira bhizimisi rangu, mari iyoyo anokona kutozokonwa kuibhadhara. Chikonzero chiri chekuti nguva zhinji aitarisirwa kuti adzore mari anga ari murima kusina magetsi, saka hapana chaikwanisa kunge achiita kuti abudise kana kuprodusa. Saka nyaya hombe ndekutoti magwenya awande munyika tiite magetsi akawanda.
Zimbabwe inoda magetsi anosvika 1700 megawatts pazuva kuti igutse zvose zvinoda kushandisa magetsi munyika. Asi nyanzvi dzemagetsi dzinoti nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira chikwereti chemagetsi chinodarika mamiriyoni zana emadhora ekuAmerica, kuchembera kwemagwenya emagetsi pamwe neuori, Zimbabwe iri kutadza kuwana magetsi anoikwanira pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.